Manerata na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 5, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinotava nemari yedu, and what is important is that let's embrace mari yedu. Mari yavapo iye zvino, the exchange rate is going to be determined by the market. Tinotenda zvikuru, ndiyo mari yedu yatovapo, takuenda mberi.
Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rinoparura mari itsva ichatanga kushandiswa munyika nemuvhuro yezvigi. Varimi vefodya vakawanda vanoti vari kusangana nezvimhingampinyi zvakawanda pakutengesa fodya pamisika yefodya kukaroi mudunhu reMashonaland West. Kushaya rutsigiro kwemutambo webasketball munyika kwotadzisa Zimbabwe kukwikwidza kumakwikwi emitambo yebasketball Africa League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ nhasi raparura mari itsva inonzi Zimbabwe Gold kana kuti ZIG, iyo ichange ichishandiswa munyika kutanga nhasi, iyo ichatsiwa yanga iripo yeZimbabwe Dollar yaidaidzwa nekudzi RTGS neveruzhinji. Asi vamwe vanoti chinodiwa kuti vanhu vave nechivimbo nemari yenyika, kwete kungoshandura mazita emari. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muHarare apo vanga vachizivisa veruzhinji matanho achatorwa neRBZ kudzikamisa zvinhu munyika, gavhuna webhanga iri Dr. John Mushayavanhu avo vachangobva kudzipakata vachitora basa raimboitwa naDr. John Mangudya, vati mari itsva iyi ichange yakasimba chose kana ichienzaniswa neyanga iripo.
Kutanga nhasi mabhanga achachinja mari yemaZimbabwe dollars kuiisa kumaZimbabwe gold kana kuti ZIG. Mari iyi ichange yakatsigirwa nezvicherwa zvinenge goridhe uye nemari yekune dzimwe nyika ine RBZ. Izvi hazvirevi kuti dzimwe mari dzanga dzichishandiswa munyika dzava kuiswa parutivi dzichange dzichishanda dzese pamwe chete.
Vaenderera mberi vachiti,
I've been seeing stories on social media, people saying the central bank wants to convert our national currencies into ZIG.
Kune vari kufambisa mashoko ekuti mari dzevanhu dziri mumabhanga dzichashayikwa. Hayo manyepo, sezvo ndisina urongwa hwekubira vanhu. Mari dziri mumabhanga dzakachengetedzeka, dziri muZimbabwe dollar ndidzo dzichangochinja dzoenda muZIG.
Gavhuna Mushayavanhu vati kutanga iye zvino, dora rekuAmerica rimwe chete rinenge rakaenzana nemaZimbabwe gold kana kuti ZIG 13.40 kana kuti $1 = 13.4 ZIG. Madhora emunyika anga achishanda anga ave kudarika zviuru 40 padhora rimwe chete rekuAmerica. Izvi zvinoreva kuti ZIG yaparurwa nhasi iyi ine simba rinodarika rand rekuSouth Africa, nekuti 18 rand inokwanisa kutenga $1. Asi vaimbova gurukota rezvekufambiswa kwezvirongwa zveupfumi munguva yehurumende yemubatanidzwa vari munyori mukuru muMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora, Dr. Tapiwa Mashakada, vaudzawo Studio 7 kuti kuchinja kwemari yenyika hakugadziri matambudziko ari kuita kuti zvinhu zvimire nemusoro.
Chakonzeresa kuti musoro uteme chii kuti ZIG dollar ishaye basa muZimbabwe? Inyaya yekuti inflation haisi kukondroleka, parallel market rate haisi kukondroleka, inyaya yekuti hatina production, ndo zvaita kuti karenzi iri ishaya uremu.
Mukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanoti havaoni veruzhinji vachitsigira mari yemaZIG yaparurwa nhasi iyi.
Tinopedzisira toita kunge tiri kutenderera pachinhu chimwe chete, nekuti zvakamboitika nguva yavagono, nguva yamangudya, iko zvino kune vatsva vauyava. Saka tiri kuita kunge tiri kungotenderera pachinhu chinoti meri go round.
Kune vamwe vari kuti kuuya kwemari iyi zvakangofanana nekuti RBZ yaita zvema rakasara musi kuda kusimbaradza dhora remunyika iro ranga roita muramba mhuru uye richipera simba asi nyanzvi inongorora nyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wekambani yePhoenix Zimbabwe muzvare Happiness Zengeni vanozviramba
yatogena value nokuda kwekuti even wanga une 10 million yako kana yaconvertwa at a rate of 13 iwewe ultimately ndivo uchanyanyo benefita zvakanyanya pane zvirozvo
imwe unyanzvi inongorora zveupfumi vachishanda nesangano relabor and economic development research institute of zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti kuti matanho atorwa neRBZ nhasi abudirire zvichada kuti RBZ isunge bhurugwa newaya
Bada kukansa ku limita central bank, borrowing, central bank spending. Uyo zagare even money supply ya reserve money. Takawansa kunge limito zagare. Zvinogona kuunza kudzikama muekonomi.
Sachigarewe komiti ya paramende inoona nezvemari neupfumi hwenyika va Clemens Chiduwa. Vanoti vanofara nekuti mari itsva iyi ichagadzirisa dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu inflation munyika.
As long as the exchange rate yedu ichidzemainwa ne market and ichine ma reserves akakwana to support the exchange rate hakuna ma movements anenge achiita isi tiri kutarisa kuti exchange rate yedu ngaive inenge yakadzikama
Gavuna mushaya vanhu vatiwo vanhu vane mari tsaru dzanga dzichishanda munyika vane mazuva makumi maviri nerimwe kubva nhasi kuti vaendese mari idzi kumabhanga uko vachanopiwa mazig ndakamirira studio 7 ndiri muHarare ndini Tobias Mudzingwa
Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica zvichitevera kuurayiwa nemauto eIsrael kwevashandi vanomwe vesangano raipa rubatsiro rwechikafu muGaza reWorld Central Kitchen mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakaudza parunhare mutungamiri wehurumende eIsrael vaBenjamin Netanyahu kuti havana kufara nechiitiko ichi vaBiden vakakurudzira Israel kuti ichengetedze upenyu hwevanhu zvavo muGaza pamwe nevemasangano anopa rubatsiro Mukuziya nezvenyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni
muhurukuro yavo vaBiden vanonziwo vakataurira vanatanyau kuti zvichienda mberi kubva pari nhasi rubatsiro rweAmerica kuIsrael rwuchaenda mukuburikidza nokuti matanho anenge atorwa neIsrael ndeapi ekuchengetedza vanhu vasinei neHamas kana kuti vanhu vasina kupakatira zvombo nekudzikisa kuurayiwa kwemadzimai kwevana vadiki nevamwewo vanhu vasinei nehondo iri kuitika
sevanhu vanogara vachitaura vose nekutsigirana chii chakasiyana nedzimwe hurukuro dzavanogara vachiita rwendo runo vaBiden vakati
vaBiden vanonzi vakashandisa mazwi akasimba zvikuru kwazvo vachitaurira vaNetanyahu kuti kana Israel ikasasandura maitiro havaone kuti America icharamba ichibatsira nenzira yainga ichibatsira nayo
vaNetanyahu vachateerera here
tinoona kuti maitiro vaNetanyahu vari kubuda pachena kuti havasi kuteerera zvikutaurwa naBiden ivo vari kutemba kana kuti vari kuvimba nekuti vechijudha vakawanda vari muno muAmerica vakawanda muhurumende yava Biden iyoyo vakawanda muCongress kunyanya vechi Republican vachavatsigira uye vari kuona sekuti sezvo vaBiden vakatarisana nesarudzo zvichavagozhera kuti varambi vachiomesera Israel nekuti vanhu vechijudha muno muAmerica vagara vanozivikanwa kuti ndo vakabata mari ndo vakabata zvekufambisa kwemashoko yatingati media and communication saka vaBiden havagone kuramba vachigumbura vechijudha nekuti vakavagumbura zvinogona kuzokonzeresa kuti vasakunda musarudzo yatakatarisana nayo uye vasazowana mari yavanenge vachitarisira kuramba vachiwana vachipiwa nevanhu vechijudha nyaya yekugaza iri kunetsa nokutemesa musoro waBiden zvikuru kwazvo tiri kuona kuti zviri kuomera vaBiden zvikuru kwazvo kana takutarisa munyaya yekutsvaga rutsigiro kwavo nesarudzo dzatakatarisana nadzo
vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni vari parunhare muWashington natanonoka wande weStudio 7
Direct from Washington, the voice of America.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. senzira yekuedza kurangarira nekuremekedza nayo vasikana vechikoro vekuNigeria vasati vawanikwa makore gumi kubva zvavakapambwa nechikwata cheIslam chinopfurikidza mwero cheChibok mudunhu reChibok. Firimu rinonzi Statues Also Breathe rakaratidzwa nezuro muLagos. Mauto eIsrael Defense Forces azivisa nhasi nezvekudzingwa basa kwemauto mana ane chekuita nekubhombwa nemuchadenga kwakaurayisa vashandi vanomwe vesangano rinopa rubatsiro mukutanga kwesvondo rino muGaza Strip. Mumashoko kuvatori venhau ekuzivisa zvakawanikwa kubva mutsvakiridzo yechiitiko chemusi wakubvumbi 1 ichi, Israel Defense Forces yati mauto mana achadzingwa basa. Vamwe vakuru vemauto vatatu vakapiwa yambiro pamusoro penyaya iyi. Varimi vefodya vakawanda vanoti vari kusangana nezvimhinga mupinyi zvakawanda zvinosanganisira kunonoka kubhadharwa mari dzavo kana vatengesa chirimwa chavo, kudhura kwekutakurisa mabhero kuenda kumisika yefodya, pamwe nekubhadharwa mari shoma pakirogiramu rimwe chete refodya inenge yatengeswa pamisika yefodya kukaroyi mudunhu remashonaland west. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti matambudziko aya atove nemakore vachisangana nawo uye ari kutonyanya. Mumwe murimi wefodya akaendesa fodya yake kukaroyi ndiva Harrison Chokonya, vanorima vari papurazi retsvokiyadza riri pedyo nekaroyi.
Tinokurudzira kuti dai hurumende yakwanisa kudzikisa kumapurazi efetilaiza, kuti takatengesa mombe yangu ndogona kutenga fetilaiza yangu. Zvino wakatengesa mombe uri kutenga masaga 4, haukwanisi kutenga iyo mablende ari kudhurai.
Mumwe murimi wekudeve mudunhu reHurungwe, amai Matilda Ngwerume, vanoti kukohwa nekutakurisa fodya kuri kuvadhurira zvakanyanya gore rino sezvo kusina chibage chakawanda chekubhadharisa vashandi vanenge vakohwa fodya.
Saka segore rimeri challenge iripo ndekuti mamisha kwacho chibage chachaa echallenje kuti unotofanira kutowana hofu yawo yakachengetedzika. Saka pamwe nevashandi vanosvika kana 50.
Mumwe murimi kwarusape mudunhu remanicaland vaGeorge Pasifamire vanoti vari kunonoka kupihwa mari dzavo dzefodya zvekuti vari kupedza mazuva mana vakadzimirira. Mukuru wesangano rinomirira varimi vefodya reZimbabwe Tobacco Association kana kuti ZTI vaGeorge Seremwa vanobvuma kuti pane dambudziko pamusoro pemitengo, vachiti vakatomboita misangano nevatengi vefodya nekuda kwemitengo yavo iri kuramba iri pasi.
Tichitsutsumwa panyaya yemutengo kuti hausi kukwira, asi mutengo wacho sekuti vakakuita mamembers vedu vari uri kungowanika kwaarari ichokwadi kuti runogona kungochidaro nokuti kugiraundi kwacho kana vasingaone, saka tatori nedambudziko.
Panye yekunonoka kubhadharwa kwevarimi, vaseremwa vanoti varimi vanofanirwa kubhadharwa mukati memazuva maviri kana kuti 48 hours sezvakabvumiranwa.
Takangoedza incident yei yandataura iyo yekwarusape neyekwamutokwe, asi kunge asakanyatsa kubata, asi mutemo uri very clear, 48 hours murimi ngaatuwe mari yake.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZSU vaPaul Zakaria vanoti nhengo dzavo dziri kupihwa mari shoma sezvo vanotenga vachiita chirwirange chekutenga fodya nemari shoma kuti vaite profiti yakawanda. VaZakaria vakaita musangano svondo rino nenhengo dzesangano rinoona nekufambiswa nekutengeswa kwefodya reTobacco Industry and Marketing Board TIMB nedonzo rekuwedzera mutengo wefodya.
Tanga kwesvondo rino tikatotaurirana pamusoro penyaya dzakaita saizvozvo kuti zvoita zvokuti mutengo we$5 wakungoitirwa kuti vemapepa vanyore kuti fodya iri kutengwa zvakanaka, and yeti kumwe kwose uku vachingopedza kutengesa iyoyo shoma, kumwe kwose uku tine tatova nedambudziko.
Mutauri weTIMB Muzvare Chelesani Moyo vanoti varimi vanofanirwa kutaurira masangano anovamiririra kuti vaende nechichemo chavo chekuti vapihwe mari yavo yose ari madhore ekuAmerica kubanga renyika re RBZ.
Ivo as growers, vanema association avanawo, they need to take their issues vaendese through my association. Then association will then represent them vaendese chimo zvauko RBZ. Because isusu is the season that we are guided by RBZ. Atisirisu tinouya ne mutemo wekuti vagrowers disiva kubhadhara 75-75. It's a directive from the government.
Arabiza Arabiza kana kuti US 1.3 billion. Mwaka wekutengeswa kwefodya wakaparurwa mwedzi wapera, bhero rekutanga richitengwa nemadhora mana ane masendi makumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti US $4.92 per kilogram. Uwandu wefodya ichatengeswa mwaka uno unotarisirwa kuderera nezvikamu gumi kubva muzana kana zvichienzaniswa neyakawanikwa mwaka wapera nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze kwakakonzerwa neEl Nino. Mwaka wapera Zimbabwe yakawana 296 million kilograms, asi gore rino inotarisirwa kuwana gowo rinosvika 265 million kilograms chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonurai Jena.
Yave nguwe enyu vatereri yeku tutaurira moga zvamunofunga.
Ndinoti neta vangoma ndada kuti nipotaurawo maererano nenha uye ndakaona nezuro ya president wezanupf vamunangarwa vachiita kuti vaibhega dzimwe nyika dzakabudirira kuti dzibatsire nechikafu munyika maita nzara. Ko uyu bhururu wavo uyu wendinoona unofamba chikusha mari munyika uyu Wikner Chivayo, why asingabatsiri nyika? Why achibatsira vanhu vakatoita mari neshekare asingabatsiri nyika, asingabatsiri kuisa mishonga muzvipatara, kubatsira kuisa kutenga chikafu sinzi nyika yakatarisana nezvara hombe? Ndatenda zvangu.
Makadi pa Studio 7, makadi. Tinotenda nekuti panhau zuva nezuva. Tinoshamisika nemukuru uyu. Uyu mukuru anotaura zvisinganzwisike. Mazuva apera aitaura nyaya yekuti kwai iye chikafu ndinacho chokupa vanhu vangu muno muZimbabwe. Asi nhasi uno uyu ndopotaura kuti ungavapindiri vekunze. Munoona vari baba chaivo here ava?
Makadi, ndinoda kupa kutenda kuti makakwanisa kushambadza nezvenzara iri muno muZimbabwe, kusvikirawo mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaakugamuchira kuti yava national disaster. Vekunze ngavapindirewo. Tinotenda Studio 7 ndokuti nesenyuro zveuku pamwewo tingararama.
Kotonzwa kaMnangagwa achibvuma kuti izvoni muZimbabwe maita nzara yafunya chisero, zvinova zvinhu zvataingonyimba vachiramba vachiti makanaka, chikafu takazara, zvazodai. Nhasi uno ndobva wakutsvaga kuti vanoda kubetsera nechikafu ngavabetsere. Zuro ndizuro pano iwo Mnangagwa naChivayo, mamuri paZCC kwaNemiyao mukadoneta imimi 1 million US kuna Nemiyao. Munhu agara aine mari kudhara. Handiti mari iyoda makatora makasupply chikafu samwe kune vamwe vandotambura mungade makabisa vanhu vakawanda, asi munotora mari muchipa vanhu vagara vaine mari kudhara. Unotomboshandisawo here pfungwa kuti mbotanga wafungawo pane zvauda kuita?
Zvino ndishamisa zvisingaiti. Hapana mwedzi miviri mitatu president achipa madzishe kutengera madzishe mota 100 dzinodhura, achitaura kuti hapana munhu achazofa nezhara. Muri kuwesta mari muchitengera madzishe mota kuti muwane kukambenekwa nemadzi, kuti nyika ine nzara. Nhasi uno mashishama futi kuti yava national disaster. Wanga uchimbotaura uchiti zvinhu zvakakunakira, nhasi wakuti zvashata. Pane mbwangani yawapedza kuzvitaura. Haitaridzi kushandisa pfungwa kana machembera ndiye munotamba nevazukuru kuDzimba uko. Zvose zvose ndinoda kungodhisaida, zvose zvose ndinoda kungozikamwa. Hazvibatsiri, tinonzenzi. Nhasi unoma kuti vari diaspora ngavatibatsire, asi pakodzero dzedu dzekuti tivhote munyika hamudi. Tivhote tiri kudiaspora hamudi, makuda rubatsiro kubva kudiaspora. Shandisai pfungwa.
Pasudo 7, muri sei apo, vajonga kandimere navatononoka hwandi apo, vari sei apo. Saka makazotora chirongwa chemangwanani matovharisa here? Musatirwadzisa manhu, ndodzosai chirongwa chemakuseni, madzosai chirongwa chemakuseni manhu. Ndotendai nekuti panhau dzechokwadi apo.
Izo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhavu ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Munhau dzemitambo. Murairidzi wechikwata chenyika chemutambo webasketball chema Cavaliers vaEdmond Mutetwa vanoti mutambo uyu wadzikira zvakanyanya munyika nekuda kwekushaya rutsigiro rwakasimba. Izvi zviri kuitika panguva iyo Zimbabwe yakakundikana kuendesa chikwata kumitambo yeBasketball Africa League iri kuitirwa matunhu akasiyana-siyana muAfrica, kutanga nemuSouth Africa uko kwakaitirwa Kalahari Conference mwedzi wapera. Makwikwi epiri eNile Conference ari kutanga svondo runouya kuEgypt uye achatambirwa kuSenegal neRwanda. Vamutetwa vanoti shuviro yavo ndeyekuti Zimbabwe ikwanisewo kupinda makwikwi akadai mune ramangwana. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Mukatarisa mutambo webasketball muZimbabwe wakadzikira. Tine kuchaita kuti idzikire kunyaya yekushaya vanhu vanotsigira lack of fantasy paano kana kende izvitisina kana fantasy. Ende mukatarisa pete nyange pavanoita makombetion anoanoti maholidhay kuti kutamba netimu dzemanagori ana Blawal nyange vanhu vakatamba anongoenda kumba ngori maoko haana kana medal. Kana akatopiwa medal unogona kupiwa isina kana kunyorwa. Mukatarisa kudhara sei tanga tine masponsorship vakashewo vanakodhak vanana yanana Bollingers tanga tine maponta zvaitwa kumatendi chete asi izvozvo hakuina. Tine kuti tinoita kuti basketball idzikire nyaya yekufusha pari kuina leadership izvi ari kuihana basketball yacho vanhu vanditotonga nedemo havadiwe. Mukatarisa tine maplatform akawanda vanonomudza vanoita chi buti sometimes ndezvekusiyana market havana kana basa vanhu vakatongotora ebasketball bati havana kana kuzobvira vakamba kana ekwetiiti vakazobvira vahina.
Zvii zvingaitwe kuti mutambo uyu uwane wochiremerera sei zvatinoona zvinoitwa kumutambo wenhabvu?
Tinoita anazi maprovinsi ndiwo anonovhota asi dai vati maprovinsi arege kuvhota sobasketball leadership vange kumaplayers ngauye vaita se vavhote because maleadership emaprovinsi anogona ngotengerwa motokari kana ndiyeni chachitavakai. Saka ndezvimwe zvinhuzvikuirava mutambo maplayers anokanhina manyii ndo vanhu vanofanira kurana basketball vanofanira kumazeka ndo vanhu vanofanira kuita zvi because mukatarika kati muzimbabwe makabuda vatambi vane ndiri vanhu vakaita sa Nanyang, anana Pistol Chete, anana Tambuzai Genera, makabuda anana Rikfuton, amunongona vati wamalonga, mabasketball players. Yesa naadzimana kinda, pati, nenyaya yekuti vanhu vakutsvakana kuti kuita mari basketball, mari yedu iri mutsetsi yenzi here?
Tinoona kuti pane makwikwi makuru eBasketball League Africa iyo akaitangirwa kuCape Town muSouth Africa uye zvachange ari kuEgypt. Zimbabwe iri kuwanikwa muchiteera here makwikwi aya tiona kuti mamumo mumakwikwi aya?
Vanga vari mutungamiri wechikwata chebasketball cheCavaliers vaEdmond Mutetwa vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kuimba musambo wezim dancehall Melusi Nyavira anozivikanwa neremagitare rekuti star actor anoimba ari kuchegutu. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvans Zininga weStudio 7.
Mangoma ini ndakatanga 2020 ndakatanga kuimbira kumangura mangoma azvatomburi muro basi pane shamwari yangu yakati hachi achitizi atingoimbe ndopa ndakaita se kunanga kuti hari katingoimbe pesayo zvanzi atopinda chi muro
akatanga zvemagitare vabereki vakazvitambira zvino
vabereki havasati vazviziva zvavo kuti nini zvinoimba vozi inini handigare navo hameno kana vari vachizvizivo kune vamwe kwavari ko
vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova mukati umu?
Vanhu ndakatanga nini vengoti siyana nazvo ava siyana nazvo avatsvaga rimwe business rekuita davatohodha kana kuta sei pamari yakuta sei yauri kurekodha
chema mama na singa mira ati mtuwa eight takatopara eight December kutopara
matambudziko amunosangana nawo ndeapi
challenges atosangana nawo pakuimba paini handisati ndana manija kungozvita zvezvaudii sato kunongota challenge yekuti ndokunoshaya mari kundosaa sege kana kuti ndanafanda ngongonzi kuneri chinhuzii ndokunoshaya kana kana mari yekunonotinda panguva iyoyo.
Vanoda kukubatai, vanokubatai kupi?
Vanoda kutibata, vanongonibata pa 071-8-8-1-8-1-3-1-0 rupa ndobatika ipapo.
Uoza Friday, tombo kwenye magitare kamika.
Mchizwa kambo kanonzi nyaya yangu manzo huru kuroyaitwa na Melusi Nyawira aka star actor ariparunare kuchegutu na Ivanzi Zvininga we Studio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishano svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano pa Studio 7 tibatei pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Muchirongwa cheLive Talk nhasi tiri kutarisa kuparurwa kwemari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG iyo yave kushandiswa munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Zvongwe yedu yapera regaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoparura mari itsva ichatanga kushanda munyika yeZIG. Kushaya rutigiro kwemutambo webasketball munyika kwotadzisa Zimbabwe kukukwidza kumakwikwi emitambo yebasketball Africa League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekwa nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mwina nditungamiri Nkomo.